This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera anhasi, uri musi wemuvhuro, nyamavhuvhu 15, 2016. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Panenge patotanga kuita mutauro mushure memazuva maviri chete, vatsvangirai namai mujuru vapa vanhu chivimbiso chekuti vari kuita mushandira pamwe. Vakarwa hunde yerusununguko kuNorton vanoti vacheka ukama nezano PF, nekudaro vari kutsigira vatemba muliswa musarudzo dzekuNorton. Sangano rerura uTeachers Union of Zimbabwe rotanga kuratidzira utungamiri hwaro uchifamba kubva kumutawatawa mudunhu remaramba pfungwe kuenda kuHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Panenge patotanga kuita ropa rakaipa pakati pemutungamiri webato rinopikisa reMDCT vamogen Changirai nemutungamiri webato reZimbabwe People First amai Joyce Mujuru, kunyange hazvo vaviri ava vakaita musangano pamwe chete nemusi wemugovera. Chinonzi chapa kuti paite mweya wakaipa nekufungidzirana inhare mbozha inonzi yakachaiwa kuna vatsvangirai navamugabe. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri webato rinopikisa reZimbabwe People First varugare Gumbo vatenda kuStudio 7 kuti havasi kunyatsonzwisisa kuti sei vamugabe vakafonera vatsvangirai, asi vati izvi zvinogona kukonzera zinyekenyeke.
Hazvina kuti kandamadza nokuti tatagara chiuo varunyevenyeve kuti ivo vatsvangirai navamugabe vane fact yavo yavakaita kudai kuti vamake sure kuti vanochengetana. Zvinhu zvokunzwa zvinhu zvakada saizvozvo ndo zvinozoita kuti kuve nekutaura kwakaipa. Bati chiripo chacho ndechekuti kana vanga vasina pact vaigomudanirei ivopo kuti vava kuitei, imezvirava nezvimwe zvavanga vanazvo zvavakatenderana.
Mashoko aya atenderwawo nevamwe vakuru mubato reMDCT avo varamba kuburitsa mazita avo pachena. Asi mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vaudza Studio 7 kuti mashoko aya ndeemugodzi matsuro, vachiti hapana chibvumirano chakaitwa pakati pavamugabe navatsvangirai.
Chatinga kutaura ndechekuti mazira angu ina hapana pakti ndepo pakati pavamugabe navatsvangirai. Ndinofunga nyaya yekuti vatsvangirai makore ese avanga achirwisa utongi hweuori hwavamugabe inyaya inozikanwa nemunhuekuti pane pakti. Aiwa, ndinofunga kuti zvahazvisirizvo, hapana pakti ripo. Asi pakupinda mumashoko akataura namapanhare mbozha, chandingakwanisa kutaura ndechekuti handingakomende zvangu panyaya yeprivate communication yakaita pakati pavatsvangirai navamugabe. Asi urititi pane pakti pakati pavairi, aiwa, hapana pakti ripo.
Asi mumwe muteedzeri wavatsvangirai mubato reMDCT vaNelson Chamisa vatiwo kubatana kwakakosha panguva ino kudarika kukandirana nyoka mhenyu.
Chinangwa ndechekuti vanhu vese ngavaite mukomberanwa. Rume rime harikombi churu. Munozviziva kuti denga kuti riturikwe rinoturikwa nekubatsirana. Ngatitarisei nekukombana nedambudziko, dzariranewo koko tisangane. Ndo zvatinoda isu. Izvimwe zvose zvingataurika zvine zviri zvokufadza uyo anoda kuti vanhu vagare vari muutapwa.
VaGumbo vatendawo kuti ichokwadi kuti panoda kuitwa mubatira pamwe chuma chomuzukuru. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunetsana kwavepo uku kunoratidza pachena kuti nyaya yekurwira zvigaro inogona kukanganisa mubatanidzwa uyu. nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika muzvinafundo Francis Musoni vanoti kana vatsvangirai vakaita hurukuro navamugabe panogona kuita mutauro.
Kana chiri chokwadi kuti nhare mbozha iyo yakaitwa zveshuwa inogona kuita kuti kunyanya kudivi rekona mai mujuru nevavanoshanda navo vanogona kuva nekunyunyuta pamusoro penhare mbozha iyoyo.
Muzvinafundo Musoni vativo nyaya yekuti ndiana anotungamira mubatanidzwa uyu inogona kukonzera kunetsana. Asi vanotungamira ZANUPF Youth League vakudzai Chipanga vati ivo mubatanidzwa uyu kutungana kwembudzi.
Sangano vatwara mai mujuru natsvangirai unoratidza vanhu nemamwe mapolitical parties ese even the national community kuti hakuna party inogona kudya ZANUPF muZimbabwe. Kuti muone maopposition political parties arikufunga nyaya yecoalition inyaya yekuti vatoona kuti zoni ZANUPF hapana party inokwanisa kuidya. So that was a non-event.
Asi vamusoni vati kubatana kwevanopikisa kwakakosha kana vachida kukunda ZANUPF musarudzo. Sarudzo dzenyika dziri kuitwa muna 2018 uye vakawanda vanotenderana kuti vanopikisa vakasabatana vanogona kukundwa nebato rezanupf iro riri kuita zinyekenyeke nekuda kwekusagadzikana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Asi kunyange poita mutauro wakanyanya nemugovera sekutaura kuri kuita mutoro wedu wenhautaura ushava, kwakave nemufaro wakanyanya mugweru apo mapato maviri aya akaita mushandira pamwe.
Pakaita chisuwa nekwine musuwe womugovera muguta regweru apo mutungamiri webato reZimbabwe People First amai Joyce Mujuru pamwe nevamwe vakuru vakuru webato iri vakabatana nemutungamiri weMDCT vamoge Ntsvangirai nevamwe vakuru vakuruwo pamwe chete nevatsigiri webato iri mukuratidzira kusafara kwavo pamusoro pekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Mushure mekuratidzira uku, vatsvangirai vakazoendawo kumusangano wekutsvaga rutsigiro webato reZimbabwe People First wakaitwa muMukoba Stadium musi wemugovera wekare. Vatsvangirai vakaudza zviuru nezviuru zvevatsigiri veMDCT neZPF zvaive pagungano iri kuti vanotenda nekupinda kwakaitwa namai Mujuru nevamwe vavo veZPF mukuratidzira kwakaitwa neveMDCT. Vakatiwo shuviro yeveruzhinji munyika ndeyekuti vemapato anopikisa vabatane kuti vabvise hurumende ZANUPF iyo vanoti ndiyo iri kuunza matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika.
Isu we are seeking the broad consensus of the democratic movement. Munhu wese ari kukomita himself and herself to the change that we have been fighting for is a friend, is not an enemy. Mayava is not the enemy. Inini am not the enemy. So we expect all of you to know who the enemy is and who has led us to where we are today because of bad leadership. Hatiengi Mugabe, tinovenga zviito zvake.
Vachitaurawo kuvatsigiri veMDCT mushure mekuratidzira uku amai Mujuru vakati vaive vaona zvakakosha kutsigirana navatsvangirai nebato ravo pakuratidzira uku sezvo matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika ari mamwe chete. Vakatiwo vanhu vemuZimbabwe havafanirwe kubvuma kurwisaniswa kana kuvengana nekuda kwemaonero akasiyana mune zvematongerwo enyika. Amai Mujuru vakatsinhirawo kuti zvakakosha kuti vemapato anopikisa vashande pamwe chete kuburitsa nyika mumadhaka mairi.
Isu tiri kuda kuvatarisa kuti tinesu takaita zvibhanana zvemva inobara vana vayo gumi havaone musi mumwachi.
Kunyange hazvo vatsvangirai naamai Mujuru vose vasina kubuda pachena kuti vachaita mubatanidzwa wemapato avo maviri here kana kuti kwete, vakawanda vakaona chiitiko ichi sedanho rekutanga rekuve nemushandira pamwe pakati pemapato maviri aya. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Ishava.
Utungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reRural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti RTUZ vatanga rwendo rwemazuva gumi rwekuratidzira uchifamba netsoka kwemakiromita mazana maviri kubva pamutawatawa mudunhu ramarambapfungwe kuenda kuHarare uko uchanosiya gwaro rine zvinyunyuto gumi zvinosanganisira nyaya dzemihoro. Mutungamiri wesangano iri vavo Betty Masaraure vanoti vamanikidzwa kunonoka kusimuka mushure mekunge vapiwa nguva dzemasikati dzekuti vakwanise kusiya gwaro ravo renyunyuto pamahofisi edzidzo edunhu reuzumba Maramba Pfungwe ari pamutawatawa. Asi vamasaraure vanoti vatyisidzirwa zvakasimba nevasori ava vanonzi vavabvunzurudza kwemaminitsi anodarika makumi mana vachidawo kuziva kuti sei vasarudza kutanga kuratidzira kwavo vachibva mudunhu rinozivikanwa kuti ndere ZANU-PF. Vamasaraure vanoti vaudzwa nevasori ava kuti kana vachitsvaga mbiri nekuda kuonererwa vachazviwana vave kumakuwa. Asi vanoti havasi kuzodzokera shure muurongwa hwavo hwekuburitsa zvinetswa zviri kubata varayiridzi zvikuru vekumaruwa zvinosanganisirawo kutyisidzirwa nevezvematongerwo enyika zvavanoti zvabva zvaratidzwa nekutyisidzirwa kwavaitwa nhasi. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tazosumuka na 4 o'clock. Tazonyanyononotswa nekuti vapinda vachiisa gwaro renhuna dzedu kuvatungamiriri vedzidzo vemudistrict rino vazotora mwaka wakareba vachibvunzurudza mibvunzo yakawanda kune vanga vaenda vachizodeedzawo zvevakuru vanoshandira central intelligence yemuno kuti vavainda rogete vazopedzera nekuvashishidzira chaizvo kuti nzvimbo ino yamauya kana muchida kutsvaga mbiri tichakupai mbiri iyo asi mune wandira makumakuwa. Vachiti hatidi kana kutombowa zvinhu izvozvo muchitobva pano topetai mabhada yanyu muende muudze vamwenyu. Saka isu tangozoendera mberi neurongwa hwedu asi ndozvazo tinonotsa nguva iyoyo yavapinda mukati.
Saka muri kufamba makachengetedzwa nemapurisa here?
Takazivisa mapurisa, takangonyora gwaro kumapurisa kuti tichange tichifamba nerutu yatiri kushandisa iyoyi. Havana havo kutitumira vanhu vanotichengetedza asi tiri kuedza kuchengetedzana pachedu tichifambawozve tisingadzivise kufamba kwemichovha mumigwagwa uyezve tichiedza kuchengetedzana pachedu nekuti nezvatanzwa zvekushishidzirwa kukurusa kwaitwa vaenda uku tichangoramba tichichengetedzana asi tichiteera donzo ratakavinga.
Muri vangani vari kufamba?
Tine executive yedu yeroti chazvinyeni 15 member executive kwatiri kuno kuti kufamba nemavillagers atijoina nevamwe vanoechikoro vatijoinawo. Saka nhasi gurupu redu tangofamba tiri 50 chete kuno kuti atamboita nhamba yakati one day vazhinji vazoti panguva yekupedzisira vazoudzwa kunzi vasiyane nezvekufamba negurupu ratinaro vazodzokera kudzimba dzavo asi tazoita 50 vabudirira kuramba tiri pamwe chete.
Iye zvino watowo usiku munguva yamuri kufamba iyoyi muchaita sei panyaya dzekurara?
Tazongozvipa target ye 15 kilometer nhasi uno. Saka patichange tapedza 15 kilometer tinovimba kuti kunenge kuchangoti svibei zvishoma. Tovana patinombozorora vanhu vombotura befu. Tofungawo kuti patinosvika kunana 8 o'clock tinenge tapedza 15 kilometers idzodzo tombozorora.
Vanga vari mutungamiri weRural Teachers Union of Zimbabwe vavo Betty Masaraure vari parunhare kumutawatawa mudunhu reMaramba Pfungwe kumashonaland East neStudio 7. Ruzhinji rwevanhu ruri kushoropodza gwaro rakaburitswa nesangano reUNICEF richishoropodza zvakaitwa nemhuri yekwadzamara zvekuenda kunoratidzira iine vana vemurwiri wekodzero dzevanhu akatsakatika vaitai dzamara. Mhuri yekwadzamara yakaratidzira muHarare svondo rapera iine vana vavaitai dzamara pamwe neshamari dzavo pavairangarira kusvitsa kwaita mwedzi gumi neminomwe vadzamara vapambwa. Asi sangano reUNICEF rakaburitsa gwaro nemugovera richiti izvi kwaive kutyora kodzero dzevana richiti vana vanofanirwa kugara vakachengetedzwa nguva dzose kwete kuvashandisa mune zvematongerwo enyika sezvakaitika pakuratidzira uku. Mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reUNICEF vaVictor Chinyama vatenda kuti sangano ravo ndiro rakaburitsa mashoko aya asi varamba kuti tiende pamhepo navo. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT inoti mitengo yezvinhu munyika pamwedzi yaderera nechikamu chimwe nezvigama 56 kubva muzana kana kuti 1.60% mwedzi wachikumi. Mune imwe nyaya, Vasifasi Mudenda nengwe yeboard reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority vanoti Zimbabwe ichatanga kushandisa ndege dzekusora kana kuti maaerial drones kudzivirira vanenge vachida kuuraya nzou zvisiri pamutemo kuhwange. vamudenda vataura mashoko aya nhasi mudare reparamende. Vatiwo vane vashandi vashoma.
Muchirongwa chevechidiki chethe connection mangwana tiri kutarisa kupokana pakati pesangano reUNICEF nemhuri yekwadzamara yakabatana neveruzhinji pamusoro pekuratidzira kwevana vavaitaidzamara neshamari dzavo svondora pfuura vachishora kutsakatika kwababa vavo.
Kana mchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko mchishandisa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318.
Mgati sanganei muchirongwa The Connection mangwana muneni wenyu Ntungamili Nkomo ne mumwe wangu
Tatenda Gumbo.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. VaPaul Manafort vari kutungamira urongwa hwekutsvagira rutsigiro vari kumirira maRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika muAmerica vaDonald Trump. Vari kushorwa vachipomerwa mhosva yekuti vanodyidzana nevaimbo vamutungamiri weUkraine vaVictor Yanukovych, avanonzi ibhande nebhurugwa nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin. Nyaya iyi yakaburitswa mubepanhau reThe New York Times. Bepanhau iri rinoti vaManafort vakapiwa mari inopfuura mamiriyoni 10.2 kana kuti $12.7 million neUkraine. VaManafort vakamboshanda sechipangamazano chavaiona coach yava Yanukovych vari kuramba kuti vakapiwa mari iyi. Vari kukwikwidzana navaTrump amai Hillary Clinton vebato remaDemocrats vanoti kudyidzana kwevanhu vari pedyo navaTrump neRussia kunoda kuongororwa. Nigeria inoti iri kuedza kuti itaure nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram mushure mekunge pabuda imwe vhidhiyo yevasikana 50 vakapambwa kuChibok muna 2014. Boko Haram iyo iri kurwisa hurumende yeNigeria yakapamba vasikana 295 nevatanhatu. Asi vhidhiyo iyi inoguma ichiratidza mimwe mitumbi yevanasikana vanonzi neBoko Haram vakaurayiwa nendege dzehondo dzeNigeria. Muvhidhiyo iyi Boko Haram inoti kuti iregerere vanasikana ava inoda kuti vamwe vasungwa vayo vaburitswe muusungwa nehurumende yeNigeria. Pane mhirizhonga inotyisa iri kuitika kuMilwaukee muAmerica mushure mekunge mumwe mupurisa apfuura nekuuraya mumwe mukomana wechidiki Sylvelle Smith munzvimbo iyi. Mukuru wemapurisa munzvimbo iyi vaEdward Flynn vanoti Smith akapfurwa achitiza kubva kumotokari yake. Vatungamiri webato remaRepublicans vanonzi havasi kufara neongororo dziri kuratidza kuti vari kumirira bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika vaDonald Trump vave kukundwa zvakanyanya naamai Hillary Clinton avari kumirira bato remaDemocrats. Ongororo idzi dzinenge dzichibvunzwa vanhu kuti vanovhotera ani. Ongororo yakaitwa neCNN iri kuti amai Clinton vari kutungamira nezvikamu zvipfumbamwe, uye imwe yakaitwa neNBC inoratidza kuti vaTrump vari mumashure nezvibodzwa zvisere. Vagari vekunyanga South vari kukurudzirwa kuti vaende kumakliniki emudunhu mavo kupera kwesvondo rino. Kupera kwesvondo rinouya apo pachange pane vana chiremba 10 nevashanu vachange vari mudunhu mavo vachirapa nekupa mishonga pachena. Chirongwa ichi chakarongwa nemumiriri wedunhu iri mudare reparamende vaSuper Mandiwanzira vachishanda naDr. Edmore Jokwiro vanova medical officer weNyanga District. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7 naDr. Jokwiro.
Zatiri kuita mswa 27 nemswa 28 tiri kuenda kumakliniki atinawo muno muNyanga District kuti tikwanise kunosangana nevarwere vari kumakliniki kwavo. Dambudziko rinowanzoitika nderekuti kazhinji varwere vedu vavanhu vakuru vadarika kana na 65 years kana vana vadiki, vanoda vanhu vanovaperekedza kuti vakwanise kufamba vachizoda mari. Dzimwe nguva zvinhu zvinonetsa chaizvo, because kuno kunyanga tine nzvimbo dziri kure nechipatara chikuru chenyanga hospital, zvekuti kunzvimbo ikoko kunonetsa kusvika. Uye kunonetsawo kuti vanogara ikoko vafambe kuti vasvike ku district hospital. Vanenge vachida mari, vanenge vachida vanovaperekedza, of which mari iyo inogona kuti inetse kuwana sezvamuri kuziva. Chirongwa chatinacho ndechekuti tikwanise kuenda paclinic imwe naimwe tonoonera varwere vari kumaclinic kwavo, vari kumamisha kwavo, toedza kuvabatsira kutarisa zvirwere zvimwe zvisingakwanisike kutariswa nananesi vanoshanda kumaclinic. Zvirwere zvanga kuva muenzaniso wekuti chirwere chegomarara chepamuromo wechibereko, chirwere chegomarara reprostate, zvirwere zvemabhonzo, arthritis, zvirwere zveshuga, zvirwere zveBP inenge yakakwira. So ndochirongwa chatinacho.
Ndiani ari kuwanikwa achitsigira chirongwa ichi?
Tine machiremba 15 ari kuuya kuno kunyanga. Vamwe vachabva kuHarare, vamwe vachabva kunanashuruga, vamwe vachabva kwaMutare. Machiremba vemuno muZimbabwe vari kuuya kuzotibatsira kuti tikwanise kuona vanhu vachauya kumaclinic, because kunowanzouya vanhu vakawanda. Chirongwa ichi tinochiita gore rega rega, tichibatsirwa nemumiriri weparamende wenyanga South, vaminista Mandowanzira. Ndo vanosapota kufamba kuteta machiremba ya kuti auye kunyanga mari dzekufio kuti vafambe pavanenge vachigara zvavanenge vachidya vachibatsira vanhu.
Vana chiremba ava vachange vari imomo munyanga kwenguva yakareba sei?
Vana chiremba vachange vari munyanga kwemazuva matatu, Friday, Saturday neSunday, tichishanda nawo kumakliniki.
Vanenge vachida kuona vana chiremba ava vanokwanisa kunyoresa kupi kana kuenda kupi?
Musuwa 27 tine maclinic 6 anoti Mount Mallory, Nyatate Clinic, Ruchera Clinic, Tombo Clinic, Gairezi Clinic, Nenyafaru Clinic. Then musuwa 28 tinetiri pamaclinic 6 zvakare anoti Dombo Clinic, Spring Valley Clinic, Erin Estate Clinic, Claremont Estate Clinic, Nyajezi Clinic, Nenyarumvurwe Clinic. So vanhu varida kuonekwa tikwatarisa kuti vange vasvika pamaclinic aya. Maclinic achange achivhura na 8 AM musuwa 27 kunosvika vanhu vapera pakliniki kuma 5-6. Then musuwa 28 maclinic anovhura zvakare, andataura anovhura zvakare na 7 AM achizovhara na 5 PM kusvika vanhu vachinge vapera. Kana paine vari kuda kufanonyoresa, kazhinji zvakuti vasvikawo pamaclinic, asi kana paine vangoda kuziva zvimwe, vanosununguka kutibata panhamba dzinoti 0772745698. 0772745698.
Aka ndeke chingani muchiita chirongwa ichi, uye zvechiri kutambirwa sei nevanhu vari munharaunda yenyu?
Rava gore rechi5 kubva 2012 tichiita chirongwa ichi gore rega rega. Tinochiita gore rega rega. Chirongwa ichi tinowanzoona kuchiuya vanhu zvekuti kazhinji patinonoshanda tinowanzoshanda kusvika zuva raduka vanhu vangoripo pamaclinic. Gore rakapera takatokwanisa kuzoti after taita chirongwa chekuenda pamaclinic, vanhu vaida maoperation vakazotsvagirwa machiremba akauya achiita maoperation iwa panyanga hospital. Ndozvichadzokorodzwa kuitwa zvakare gore rino. Saka patinoenda kunoona vari kumaclinic, tirikunovabatsira nekuti zvirwe zvavainazvo nekuvanyorera mishonga nematesti anoda kuitwa. Vanenge vazoonekwa kuti vane maoperation avangada kuitwa achazoitwa zvakare pachena panyanga hospital vachinge vabhukwa mushure mekunge vaonekwa.
Vanga vari Dr. Edmore Jokwiro, vanove medical officer wenyanga district, vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari kunyanga. Munhau dzemitambo, kwakwave kumakuverere muOlympic Games Aquatic Center, apo Kirsty Coventry aipinda munhandare yemakwikwi emaOlympic Games kekugumisira muupenyu hwake. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Hama neshamwari nevatsigiri vaKirsty Coventry vakaungana muOlympic Games Aquatic Center kupemberera zuva iro Kirsty Coventry akapinda mvura kekupedzisira makwikwi emaOlympic Games mushure memakore gumi nematanhatu emenduru nemaworld records. Coventry akapedza ari pachinhano chechitanhatu mufinari ye 200 meter backstroke inove ndiyo yaive makundano ake ekugumisira. Uku kwakave zvekare kupedza rwendo zvine mutsindo mushure memakore gumi nematanhatu ayo Coventry akatora menduru nomwe, mbiri dzegoridhe, ina dzesirivha pamwe neimwe chete yebronze. Coventry ari kupinda munhoroondo semutambi akatora menduru dzakawandisa muAfrica kubva kumaOlympic Games. Pamusoro pezvo, Coventry achapinda muzvinyorwa semutuwini wechikadzi akatora menduru dzakawandisa kubvira mitambo yemaOlympic Games iyi yatangwa. Mungorori wezvemitambo vaMartin Makoni vanoti yave nguva yekuti Coventry achizorora vachitivo zvaakaita zvese zvichapinda muzvinyorwa zvichaverengwa nevana makore anotevera.
Zvakaitwa naCast Coventry zvaiswa mabhuku achaverengwa nevana, asi pari zvino ngaachizorora.
Totarisa zvimwe zviri kuitika kumaOlympics. Hamuna mufaro muvatsigiri veZimbabwe kumaOlympics mushure mekunge mumhanyi wenzendo refu Rutendo Nyaura akaona zvakaoma mu42 km marathon ndokupedza ari pachinhano chemakumi mapfumbamwe nepiri. Zvichakadaro, mumwe mutambi wemuZimbabwe Gabriel Mvumvure akakundikana zvekare kusvika mumasemifinari e100 meters mushure mekupedza ari pachinhano chechitanhatu mugungano ranga risina kuoma. Nhasi Zimbabwe haina mutambi ari kukwikwidza, asi mangwana Tatenda Tsumba achange achikwikwidza mu200 meters. Totarisa munyaya dzenhabvu. Zvikwata zvese zvitatu zviri pamusoro zvakadonhedza mapoints maviri mushure mekuita mangange izvo zvasiya pasina shanduko pamamiriro ezvikwata patafura. FC Platinum yakaita mangange 1-1 nemutare City, asi kugona kunenge kudada yakakwanisa kubuda nepoint imwe chete ndokuramba iri pamusoro peCapes United nemapoints maviri. Capes United yakaita mangange 0-0 newange. Vatambi vechikwata ichi vaive varamba kuenda kunotamba mutambo uyu nemhaka yekusatambiriswa mari yavo yemuhoro neyekukunda mumitambo yavakanga vatamba kare. Dynamos yakapinda mumangange ayo echishanu mumitambo mitanhatu mushure mekuinda 1-1 neBlue City izvo zvasiya mumusha mavo muine mutauro. Mimwe mitambo yakapira seizvi: Chapungu 0 ZPC Kariba 1, Harare City 2 Border Strikers 0, Ngezi Platinum Stars 0 Haumain 2, Cholocho Pirates 0 Triangle 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yezvinoreva misangano yemibatanidzwa yakaitwa muGweru pakati pavatsvangirai naamai Joyce Mujuru. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuti ratigwa kufonerai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Kunetsana kunenge kwatotanga pakati peZimbabwe People First neMDCT, kunyangwe mapato maviri aya akaita musangano mumwe chete musi weMugovera. Vakarwa hondo yerusununguko mudunhu reNorton vanoti vacheka ukama neZANU-PF, nekudaro vari kutsigira vatemba muliswa mutsarudzo dzekutsvaga achatora chigaro cheNorton chakasiyiwa navamutsvangwa. Sangano reruro tichazvinyina vuZimbabwe rotanga kuratidzira utungamiri hwaro huchifamba kubva kumutawatawa kuenda kuHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika iyi semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyamina Chris Gande namavhlasi Mukanganya uye weStudio 7.